dane dane kufamba ndega dane dane kutamba ndega ndagagara nichisuwa mushava komana we dane dane kufamba ndega dane dane kutamba ndega musacheme vana vangu gara ndichauye chete.
Home, I'm going home.